manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro gunyana 25/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu takatotaura kuti tinobikwa i-transitional authority. GNU, no, hatina kungetaurirana izvo. Asi toda kuti vanhu vaurirane paite transitional authority munyika. Inounganidza pfungwa dzevanhu vose inombofanira kubata masimba yogadzirisa zvinofanira kugadziriswa.
Mutungamiri webato rinopikisa RCCC vaNelson Chamisa votaura zvavanofunga kuti zvinoda kuitwa kuti nyika ifambire mberi. Asi vachitaura kumusangano weUnited Nations svondo rapera, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatoti munyika makaitwa sarudzo dzavanoti dzakachena. Mumiriri weAfrican Union muWashington DC ari kukurudzira kusimudzirwa kwemadzimai kumusangano weUnited Nations General Assembly. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti munyika munoda kanzuro inofanira kubata matomu kana kuti transitional authority pachigadziriswa matambudziko makukutu avati akatarisana nenyika zvichikonzerwa kunyanya nesarudzo dzinogara dzichishorwa nevakawanda nekunze dzichinzi dzinenge dzabirirwa. Katinzwei hurukuro yataita navachamisa kuti nyika yotora gwara ripi.
Way forward kana kuti nzira ingaita kuti nyika ibude mumatambudziko airi munyanga dzamushore ndeyekuve nesarudzo zvinoremekedza zvinodikwa nevanhu. Zvinoitika taisa nhaurirano dzematongerwo enyika dzinoitwa pakati pemapato akasarudza vanhu. Kunyanya-nyanya yakasarudzwa iri pamberi CCC neyakasarudzwa iri pakutevera ZANU-PF ichizvimanikidza kune dzimwe nzvimbo kuti inge ichinzwira sarudzo. Saka ndozvaakufanira kuvapo kuti tinge tichivhura nzira political dialogue, political settlement yekuti sarudzo dzoitwa riini uye toputa sei zviripo zvisingawirirani nazvo. Zeki yaratidza kuti basa yatadza.
Asika takanzwa vaMnangagwa achitaura kumusangano weUnited Nations General Assembly kuti sarudzo dzakafamba zvakanaka.
Ko ini mungatevera unenge bangoma achiridza mutinde yake. Ini makazviona kuti kana kuUnited Nations vazhinji vakatobuda mumusangano nekuti vanenge vachiziva kuti uyu akabangoma agoni kuiridza. Kwese kwavari kuenda vango vakiita kunge zvinoita vaya vanenge vane umwe munhu usingafadzi.
Asika vamwe vanoti aiwa vachamisa vari kunyanyo paridza mavhesi vasingatore matanho.
Unenge ada kundibvisa pavhesi warasika nokuti ini ndakasvikwa nemufananidzo wababa vari kudenga ndozvandiri ende zvandinotenda hazvigoni kubviswa ipapo nomumwe munhu. Ini handina kumboenda kune vanoita zveun'anga kuti bvai pan'anga dzenyu. Ndinongovakurudzirawo kuti kurasika asi handigoni kuvamanikidza kubva ipapo. Ini ndakatenda kuna baba vari kumusoro kudenga ndo vanondipa simba ndovanondipa uchenjeri ndovanondipa utungamiriri ndokwandinodzokera ikoko. Anenge asinawo kufarawo nazvo ndine urombo asi apa ndopandakamira uye ndinoziva kuti ipapa ndopane simba. Umwe noumwe unoziva kwaakarerekera muti unowira kwaakarerekera kwangukurutendo nekuti handigoni kurwa nehama idzi dzandinorwa nadzo idzi ndisina Mwari kurutivi rwangu ndisina rutendo rwaJehovha. nekuti vanotenda zvakawanda. Makaona zvavanga vanazvo mari, vanoti vane zvese zvavanazvo, vanoti vane hasha, vane mapfumo, vane mapakatwa mamusero. Isu hatina izvozvo, tinofamba naJesu.
Ko vamwe vari kuti ngapaitwe hurumende yemubatanidzwa kana kuti transitional authority, munowirirana navo here?
Isu takatotaura kuti chinodikwa itransitional authority. GNU, no, hatina kunge tawirirana izvo. Asi toda kuti vanhu vawirirane paite transitional authority munyika inounganidza pfungwa dzevanhu vose, inombofanira kubata masimba yogadzirisa zvinofanira kugadziriswa maeconomic reforms. Todhila nenyaya dzezvikwereti, madebt issues. Todhila nenyaya dzekuti izvo zviri kunzi pane zvirango zviri panyika kutingazvigadzira sei, kuvaka mabhiridhi nedzimwe nyika, maeconomic reforms. Todhila nemapolitical reforms, zviri kuwiriranwa panyaya dzematongerwo enyika, governance reforms, electoral reforms, zvinogadzirwa mudumbero remutemo. Todhila nenyaya yezeki yatambura kuti zeki hapana zviripo pakudikwa independent electoral commission inenge isina kwayakarerekera, kuitira kuti mapato ese nemapoka ese, machechi nekumaprofessional bodies nemayouth groups vave necontribution kune vanhu vanopinda muindependent electoral board, kwete kungoitwa nepati imwe chete ZANU-PF. Izvozvo ndo zvavada kugadziriswa munyika muno, nenyaya yekugadzirisavo kuti kuve nemalegislative and constitutional reforms anoita kuti nyika yedu pave nekuwirirana nekufambidzana pamwe chete.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Asi mumashoko avo kuUnited Nations General Assembly, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati sarudzo dzainge dzaitwa munyika mwedzi wapera dzakaitwa zvakanaka.
Zimbabwe continues to entrench democracy, constitutionalism, good governance and rule of law following the recently held 2023 harmonized general elections. I am pleased to highlight that our country enjoyed peace before, during and after our free, fair, transparent and credible elections.
Zimbabwe iri kuramba ichitevedza utongo hwechekerere uye bumbiro remutemo zvichitevera sarudzo za 2023. Ndinofara kukuzivisai kuti nyika yakaita sarudzo dzakachena murunyararo.
Ayo hanga ari mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avakataura kumuzinda weUnited Nations General Assembly nemusi wechina svondo rapera. Zvichakadaro vaMnangagwa vari kutarisirwa kuti ndivo vanenge vari sachigaro musangano wedare remakurukota richatanga kugara mangwana mushure mekunge varitoresa mhiko. Mumiriri wesangano reAfrican Union muWashington, Ambassador Hilda Suka Mafudze, vanoti vari kufara nemafambiro ari kuita musangano weUnited Nations General Assembly uri kuitirwa kuNew York. Ambassador Suka Mafudze vanoti nyika zhinji dziri kukurudzira runyararo, izvo zvavanoti zvakakosha. Vanotiwo vakatambira nemufaro mashoko emutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa, avo vakakurudzira kuti pave nemadzimai ane mabasa epamusoro-soro pane mimwe misangano iri kuitwa ichaitwa neUnited Nations munguva inotevera. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 naAmbassador Suka Mafudze.
Uyu musangano pagore rino ndinoti wafamba mune zvakanaka, ende sezvo munoziva kuti musangano uyu ndiwo kugadzisa kuti zvinhu zvive zvinoita zvakanaka pasi rose, kuti tive tine rugare rwakanaka, tive nepeace yavanoti peace, runyararo munyika medu ndo matauriro edu, ende kuti tinofanwa kuva tichionana sevanhu nepese patinenge tiri. Musangano wafamba munzira yakatwasuka, ende takatarisira zvakawanda uye tichienda mberi ne Agenda 2030, maSDGs anotaurwa aya. Tirikuona kuti nyika dziri kutaura kuti nenyaya yeCovid takadzokera mumashure, asi tiri kutarisira kuti tinenge tichitwasura zvinhu kusvika pa2030 zvinhu zvinenge zvichienda direction yakanaka. Tiri kushanda, nyika dzese dziri kushanda zvakasimba, ndozvatakaona pamusangano.
Takaona zvakare vaCyril Ramaphosa, mutungamiri weSouth Africa, vachiti ivo wandiwemadzimai vane mabasa epamusoro vanga vari pamusangano uyu, wanga uri ushoma. Munoona pachikwanisa kugadzirika here
apa? Apa panokwanisika kugadzirika. Hazvisi izvozvo zvatiri kutarisana nazvo tichiti pati yaita 50-50. Toisa zita remunhu apa, toisa zita rababa apa neraamai apa, taita 50-50. Pane zvakawanda zvinofanwa kuti zvigadziriswe kuti amai vagosvika pa50 pacho ipapo pamuri kuti pana baba, kuti nesu tigovewo nhamba yakakura yekuti tive chipinda mumusangano. Pane zvinofanwa kugadziriswa zvakafanana nokukuridzira madzimai kubva pamalevels epasi pasi kuti vakwanise kuenda kunosvika malevels ekuti vanoti taapa madecision making positions. Pane zvinogadziriswa runyararo ndozvikuru peace, kuti madzimai akwanise kubuda mudzimba umu akwanise kuenda kunokwikwidza zvigaro zvepamusoro, ende vakwanisewo kuti vachienda kuchikoro, vari kuenda kuchikoro madzimai chaizvo, vakwanise kuva vari vanyori mumabasa epamusorosoro. Saka ngative tichigadzira kubvira pasi pasi kuti kwidze madzimai ekukwira kumusoro, ndokuti vagokwanisa kuwanda. Ivo madzimai vari kumusoro ndavo vane zvavanoisa panzvimbo. Ndaive pamusangano nezuro wepeace, takataura nyaya yekuti ngati buildei macoalitions kugara pamwe chete muno mune diaspora munomu, vakwanise kumuvha kuti zvinhu zvifambire mberi nekubatana neavo vanobva kumusha vari pasi kuti vakwanise kuita kuti zvinhu zviende mberi, madzimai akwanise kubva pamapositions epamusoro. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinofanwa kunge zvichiitwa macoalitions. Kumusha ikoko vanhu ngavangoti regei kungoti NGO yangu NGO yangu, ngativei tinouya pamwe chete tichisumudzirana tichienda mberi.
Mumiriri wesangano reAfrican Union muAmerica, Ambassador Hilda Suka Mafudze, vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari kumucheto wemusangano weUnited General Assembly kuNew York. Nzuru yedhorobha remasvingo nhasi yaparura chirongwa chekunzwa pfungwa dzevanhu munharaunda panyaya yebhajeti regore rinouya. Kanzuru inoti iri kuda kuparura bhajeti remari inosvika mamiriyoni gumi nemanomwe kana kuti 17 million United States dollars. Mutori wenhau Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vachiparura chirongwa ichi pamahofisi ekanzuru mudhorobha nhasi, mukuru mubazi rinoona nezvemari mukanzuru vaDunston Jory vati mubhajeti ravo vanotarisira kuvaka chipatara chezvirwere zvinotapuriranwa sedanho rokugadzirira matenda ezvirwere akaita seCOVID-19, cholera pamwe neTB.
Budget redu in total 17 million United States dollars and maproject makuru atiri kutarisira kuita mugore ra-2024 iwater augmentation project. Then tine alternative power supply yemagetsi kuwater augmentation petiri kufungidzira kuti tingaita solar system. Then we are also looking at construction of chipatara chezvirwere zvinotapurirana because COVID-19 yakatidzidzisa kuti facility iyoyo inodiwa muguta redu remasvingo seprovincial capital uye seguta riri kukura.
Vajori vati kanzuru ichaisa mari inosvika zviuru mazana matatu zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$300,000 pachikamu chekutanga kuvaka chipatara ichi sezvo vanhu mudhorobha vaifamba kuenda kuHarare kunorapa pachipatara chekanzuru yeBeatrice Infectious Hospital. Vati zvimwe zvirongwa zvikuru zvavachaita kuisa mari inosvika mamiriyoni matanhatu emadhora ekuAmerica mukutanga chirongwa chekuvandidza mishina inopomba mvura nekuchenesa kuti dambudziko rekushayikwa kwemvura ripere. Vachipawo pfungwa dzavo pamusangano uyu vaGraham Hugh vanga vachimirira vemabhizimusi vati kanzuru rinofanira kuisa mari yakawanda mukutakurwa kwemarara.
Refuse along all our roads in the industrial sites and in the residential areas.
Mari mugwagwa nemaindastri inofanira kubviswa. Kanzuru vatsvaga vashandi vanofamba vachitsvaira nekusenga marara iwayo vachinaisa mumabhini. Ini kana vapedza mapepa iwayo nemapurasitiki acho vanomapisa. Votsvaga kana kuti votsvaga mota yekuti vanozotakurisa vonomapisa kunongopisirwa marira ese kumadhodha bhini.
Kanzuru yati inotarisira kuti vagari vatange kubhadhara mari dzemitero yemvura nemari yekunze nezvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% mwedzi wega wega vozopedzisa zvimwe zvikamu makumi matanhatu 60% nemari yemunyika. Vamwe vagari vakaita savatrust manyasha vanyunyutawo mushure mekunzwa izvi uye kuti kanzuru inoda kukwidza mitero yemvura kubva pamari inosvika makumi maviri nezvitanhatu $26 kusvika pamakumi matatu emadhora kana kuti $30 vachiti vari kunetseka kuwana mari iyi.
Isu zviri kuitwa nekanzuro zvokukwidza mutero yemvura kana mitengo yemvura hatiwirirani nazvo, uye zvokuti chimwe chikamu chemari chibhadhwere nemari yekunze then chimwe chikamu chobhadhwa nemari yemuno hatiwirirani nazvo, nokuti isu hatisi kupiwa mari yekunze, tiri kupiwa mari yemuno.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA muzvare nyara dzemutande vati zvakanaka kuita misangano iyi, asi kanzuru iri kukokera misangano iyi nechimbi chimbi isina kupa vagari nguva yekugadzirira.
Asiwo tinonuta kuti dai zvaikwanisika vaitiudza nekuti zivisa nezvemisangano iyi pachine nguva, nekuti ndofunga mararamira anoita vazhinji vedu vemuno mumashungo vanomaona. Vakawanda vacho ndevekubata bata mubati yemaoko, vamwe vachona ndivo vanoenda kumabasa ari formal. Saka vakatizivisawo nezvemisangano iyi pane nguva, zvinopawo vanhu nguva yekugadzirira nekuronga kuti mazuva avo mafambisa sei nemabasa avo kuti vakwanise kuatenda misangano iyi.
Asi munyori wekanzuri yemasvingo vaEdward Mukaratirwa vati nekuda kweumhizha neumhetura mukufambiswa kwemashoko vanoona achikurumidza kusvika kuvanhu.
Akazviisa pamasocial groups akati wandei anosanganisira masocial groups ekanzo, anosanganisira masocial groups mamwe evagari. Vanhu vazhinji vaakushandisa maplatforms iwayo kuita zvinhu zvakawanda uye kuita misangano. Saka tine tarisiro yokuti nokuita kwatakaita ikoko takakwanisa kuita reach out kumaresidents akati wandei.
Vamukatirwa vati misangano yatanga nhasi ndiye masangano akakosha, uye vachapinda mumawadhi ose gumi edhorobha remasvingo vachinzwa pfungwa dzevanhu kwesvondo rose. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vakaremara vari kukurudzira vatori venhau nevamwe vanhuwo zvavo munyika kuti vasashandise mutauro wekuvanyomba nekusavaremekedza. Mutori wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau paCrown Plaza Hotel muHarare nhasi, mukuru weFederation of Organizations of Disabled People in Zimbabwe vaLeonard Marange vati zvakakosha kuti vakaremara vadeedzwe sevanhu kwete kudeedzwa neurema hwavo.
Tauro isingachaiti hatichaikurudziri, asi imwe mitauro tinoiona ichibuda mumapepa nhau yakafanana nekuti tinonzwa mapepa nhau achitaura nezvekuti madisabled vachitaura vanhu vakaremara, tinonzwa vanhu vachitaura kuti vanhu vanorarama neurema isina taiwa hatirara neurema takatoremara. Saka tinoda kuti vachinje even matauriro avanoita kana vachibata nyaya dzavanhu vakaremara, nekuti isi taakuti isusu munhu asingaoni munhu asingaoni. Asi kare munhu anga aine upofu ainzi bofu, asi izvi taakuziva mutauro wakanaka, totanga taona munhu setaona urema hwake. Saka tinoda kuti munhu adaidzwe neurema hwake kunzi bofu nekuda kuti haoni, chimumumu nekuda kuti haatauri, musopi nekuda kuti ane usopi.
Vamarange vati venhau vakanzwisisa mitauro yakafanira vanokwanisa kuvabatsirawo kubvisa mazita ekuzvidza anoshandiswa kune vakaremara.
Tikashanda tiri tega tisina unhu wenhau, nyaya dzedu hadzina kwadzinoenda, hadzisviki kure. Mapepa nhau nevanotora nhau ndio vanofambisa mashoko kwese kwese nyika yese.
Varufaro Chinyanga vanoshanda neZimbabwe Albino Association uye vaine usope vatsigirawo kuti mazita anozvidza afanirwe kushandiswa, vachiti zvinobetserawo vabereki vanozoitawo vana vane usope kuti vagamuchire vana vavo nekukurumidza.
Kana kutiwo vanhu varatidzewo albinism kana kuti vanhu vane usope mumafirimu vaisikowo pamabillboardwo kana kusikowo mumamagazini, zvinhu zvinokurudzirawo vabereki vachangobvawo kuita vana vane albinism kuti aiwa chipo chandapiwa naMwari ichi chipo chakangu fana nani muwapi umana sina albinism kana uso.
Amai Zvanaka Gomo, vanoshanda ku Zimbabwe Epilepsy Support Foundation, vatiwo vatorive nhau dzimweni dzenguva havanzwisise urema hwavanenge vachitaura nezvavo vachipa muenzaniso wechirwere chepfari. Vatiwo zvakakosha kuti veruzhinji vanzwisise kuti kune urema hunoonekwa nemaziso neurema husingaoneki nemaziso.
Ukasvika uchiti ndakaremara, kunyangwe kune vamwe vanenge vakaremara vanogona kutokuti ibvai pazvinhu zvedu nekuti vanenge vachiona iwe uri chiratidza kuti hapana mutezo wako akakuvara nekuti mutezo wakakuvara uri mubrain mausingaoneki.
Mumwe mutori wenhau apinda mumusangano wanhasi Muzvare Shalin Mohammed vati zvakakosha kuti vane urema nemasangano anoshanda nevane urema vagare vachidzidzisa vatori venhau mashoko akanaka ekushandisa sezvo nguva zhinji mashoko aya achishanda duka nguva nenguva.
Ngavarambe vachironga misangano yakaita seyanhasi tichiramba tichidzidza nekudzidziswa zvitsva. Tisarambe tichishandisa mitauro inozvidza, inotuka, inoshoropodza.
Masangano anoshanda nevanhu vakaremarawa apawo kurudziro yekuti vatori venhau vapewo izwi kune vanhu vane urema kumasangano avanoshandira kwete kungobudisa vanhu ava vachiratidza kutambura kana mune zvakaipa chete. Uwandu hwevanhu vane urema muZimbabwe hunoti netsei kunyatsoziva sezvo pasina kuwirirana kuti chii chaizvo chinonzi urema. Hurumende inoti vanosvika chikamu chimwe chete kubva muzana kana kuti 1% asi ve National Association of Societies for the Care of the Handicapped NASCO vanoti vanodarika zvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10%. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mutori wenhau ane mukurumbira zvikuru muPakistan, Imran Riaz Khan, anowanzodaidzwa nerekuti Imran Riaz ange atsakatika mwedzi mishanu yadarika mushure mekusungwa nemapurisa, anonzi negweta rake adzoka kumba nhasi. Imran Riaz akapambwa akasungwa panhandare yendege muguta rePunjab musi wa11 Chikumi achiedza kuda kutiza munyika iyi kuenda muupoteri sezvo ainge opomerwa mhosva yekuda kupesvedzera mhirizhonga. Chirwere chekolera chinonzi chatanga kupararira mudunhu reBuera, asi vezveutano vari kuti yave gangaidzwa kumukwenyi mezi yavavira mudumbu sezvo vari kubatwa nechirwere ichi vakawanda vari vekereke yechipostori isingabvumidzi vatendi vayo kuenda kuzvipatara kunorapwa. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Mume mugari wekwawa ramba mudunhu rebuhera south wa musande matsveta vaudza studio 7 kuti vemunzvimbo iyi vapererwa nemazano nekuda kwedzimwe mhuri dzemapostori ekwamarange dziri kufirwa nehama nechirwere chekorera asi dzisiri kuenda kuchipatara sezvo vasingabvumidzi kuenda kuzvipatara vamatsveta vanoti mapostori aya anogara kumahombe kombe kwerwizi runde uye vanoti vazhinji vacho havana kuvaka zvimbuzi
munozivawo kuti mapostori naikarurisa zvizvi vanaonenge vakawandisa vanaonenge vachingozara murwizi nekuti dzimba dziti mutaonedzati dzakatotere rwizi pane rwizi runonzi rundeve rwuripo ndorwakatere dzimba dzati dzakaite line saka paka area yacho iyoyi ndoite kutotye kuti kana murwizi macho mvura yacho haisi kunyatsokuwerera yakangomira mira kudai saka nemvura yacho takutoityira kuti ingato inoite zvainga ndo pakabude korera yakawanda
vamatsveta vanoti pane mashoko ekuti mumwe muprofita akatofa mushure mekuedza kunamatira mumwe mutendi aifungidzirwa kuti ane korera
saka sofa kutaura kudai kwakafa vanhu 2 mudzimai wakafa watakaigama rimwe zuro anawo nevamwe vari kurwara izvozvi kutaura sekuti pane 8 vari kurwara saka izvozvo zviri kutinetsa kuti zuro kwakatobatwa vamwe nacho chirwere ichocho veheldhi vari kuuya zvavo toi asi help yataka takakumbira kuvari ndeyekuti vaise tende paarea pacho nekuti vanhu vavakangoungana pabamba 1
vaendera mberi vachiti vechitendero ichi vanofanira kukurudzirwa kuenda kuzvipatara nekuti vamwe vavo vari kufa nezvirwere zvinorapika mbuya utsanana amai Dokas Mbendama ava vanoshanda kumundire World 1 kubhuhera West vanoti dunhu rebhuhera rine zvimbuzi zvishoma zvinopa kuti zvirwere zvipararire nyore
manje nekuenda kwetemo kwataa kuenda kwenguoko takanzwa president akurudzira zveflash toilet saka iwo paanombokundikana kuwakablay vanoti isusu hatina mari dzekuti tiwake takaomerwa nekuendesawana kuzvikoro zvekudya saka wasina matoilet saka vanotoona zvakakosha nekuti kuchine masango vachingoti he tinoenda kubush system
nekuda kwekuti vamwe vanoitira tsvina pese pese mukuru wesangano rinorwira kodzero dzeutano munharaunda recommunity working group on health vaitai rusike vati zvakakosha kuti vanhu vafashaidze mvura vasati vainwa
veruzhinji tine basawo guru rekuzvichengetedza mvura yatinenge tichinwa iya ngatipotei tichiifashaidza kuitira kuti tinge tichiuraya utachiwana vaya vanenge vachikwanisa kana uine atinoti maaqua tablets aya ekuisa mumvura ngatinge tichiisawo zvekare maaqua tablets iwawo kuitira kuti tinge tichiurayawo utachiwana unenge uri mumvura iya inenge isina kunyatsochena
ongororo yakaitwa nezimbabwe national statistic agency kana kuti zimstat pakuverengwa kwevanhu kana kuti census inoratidza kuti misha inodarika 10 kubva muzana kana kuti 19.8 munyika yese haina zvimbuzi kumanikaland vanhu vanodarika zvikamu 15 kubva muzana kana kuti 15.4% havana zvimbuzi gurukotare zveutano Dr. Douglas Mombeshora vaudza Studio 7 kuti nyaya yekorera kubhuhera south yaive yasvika kumahofisi avo zvokuti vaiva vatombozeya nemukuru mubazi rezveutano kana kuti Manicaland Provincial Medical Directorate Dr. Munyaradzi Mukuzunga Dr. Mukuzunga vanoti kazhinji panoenda vamwe vechipostori kuchipatara vanenge vave kurwarisa zvekuti kurarama kwavo kunenge konetsa chirwere chekorera chakatangira kuchegutu muna kukadzi gore rino World Health Organization inoti vanhu 65 kana kuti 65 vafa muZimbabwe nechirwere ichi kusvika pari zvino muna 2008 kusvika 2009 vanhu vanodarika zviuru zvina vakafa munyika nekuda kwechirwere chekorera ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ropafadzo Mapimitse
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekuti nyika yotora gwara ripi mushure mesarudzo dzisina kufambiswa zvakanaka kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001 202 465 0318 munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 6175 7255 pashortwave sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi Mutungamiri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change va Nelson Chamisa vanoti munyika munoda nhaurirano uye kufano umbwa kwekanzuru inogona kubata matomu zvinhu zvichigadziriswa kana kuti transitional authority. Asi vachitaura kumusangano weUnited Nations General Assembly mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vakati sarudzo dzainge dzaitwa zvakanaka munyika. Mumiriri weAfrican Union muAmerica ukurudzira kusimudzirwa kwemadzimai kumusangano weUnited Nations General Assembly. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiya mina Taboko Ncube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA.